Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 14, 2023. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mapurisa anoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Sangano re-Election Resource Center rinoita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika pamwe nevemasangano akazvimirira wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa ekubudiriro anonzi asunga nhengo 26 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change dzinosanganisira umiriri webudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemurongi wemisangano vari zvakare umiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya mushure mekunge nhengo idzi dzaungana dzichida kuita musangano. Mutevedzeri wemutauriri weCCC vaGift Ostalo Siziva vanoti nhengo dzavo idzi dzanga dzaungana pamba pavamachingauta dzichida kuita musangano wemukati usinei nezvekunze asi usingade kuti vatange vazivisa mapurisa. Vanoti vazoshamisika voona mapurisa achiuya akapakata achiparadza musangano uyu pamwe nekusunga vamwe vanhu. Ngatinzwei vasiziva vachitsanangura.
Ichokwadi, tanga tine musangano wedu kubudiriro watanchiita in the private residence yava Honorable Machingauta. Zviri pamutemo nekuti munoziva kuti bumiro remutemo rinobvumidza vanhu kuti vasangane vachiita mameetings avo. Chinofanirwa kubhukwa according to MOPA anenge ari mapublic meetings anoitwa in a public facility. Isu tachiitira meeting yedu yemusangano without the public asine members edu ETCC. Asi mapurisa asouya tikavaratidza mutemo nekuti nekodzero rekuita, asi right yasvika nekurova vanhu nekusunga vanhu ndichitaura kudai vaChibaya, aorganizer the Honorable MP nevatungamiri vemadzimai nevechidiki 25 vasungwa. Tiri kutarisira kuti vachizobudiswa nekuti hakuna mhosva irimo. Isu tiri bato rinorekognizwa nemutemo wenyika. TCC is not a band party.
Mazokwanisa here kuenderera mberi nemusangano watonzwa kuti maamuchironga kuita uyu?
Sezvo muchiona mapikicha atenderedzwa muzvibhizibhiti taenda mberi nemusangano wedu nekuti isusu bato redu ibato rinorekognizwa munyika, ibato rinotedzera mutemo uye is not a banned political party. Saka tinoenda mberi nechirongwa chedu sezvo maona tazoenda mberi kunosangana nevanhu kunana Highfields tichiita mameetings edu emukati atinotiwo maassemblies emastreet points persons edu.
Iko kusungwa kwenhengo dzenyu kunokusiya ipapi sebato reCCC?
Ndo zvinoitika mustruggle medu. Tinozinzwisisa kuti tifambe nechimurenga tinosangana nemadambudziko. Ndo zvinoita hondo yerusununguko ine matrials and tribulations nemadifficulties atinofesa. Isu as the leadership collective tine kunzwisisa kuti donzo redu nderekutirame tichifamba kuti munyika munomuite shanduko. Ndo zvatakazvipira kuti munyika yeZimbabwe muite shanduko. So muchaona tichienda mberi kuti titaure nevanhu tichisangana nevanhu nekuti igore resarudzo. Tine kodzero sebato kuenda mberi nemakampeins edu nekukurudzira vanhu mumarizevha mumadhorobha kuti yasvika nguva yekuti munyika muchiita shanduko todzosera vanhu kumabasa, todzosera mishonga kuzvipatara, todzosera mari kuvanhu inotenga maUS dollar, tomeka sure kuti munhu wese masoja, mapurisa, munhu wese vanowana mari inotenga macivil servants wana mari above poverty datum line. Ndo donzo redu CCC, hurumende yavachamisa, donzo rande kumeka sure kuti wada pati yakanoda isaura wako kadeya deya. Tese tiri maZimbabweans, hakuna munhu anofanira kupersecute on account of politics. Kana tapinda murumende idzva, munhu wese ane kodzero nemafreedoms ari protected for by the constitution. Kana tichiita development inobenefita munhu wese, ndosaka tichifambisa nyaya kuti munyika muite shanduko for the betterment of everyone.
Vanga vari mutevedzeri mutauriri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaGift Ostalo Siziva, vari parunhare muHarare neStudio 7. Tabatawo mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, avanoti nhengo dzebato rinopikisa idzi dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act.
Mashoko atapiwa mapurisa vari paground ari kuti vanga vachiita noti pachirungu unfunctioned gathering in terms of mob, saka ndo mhosva yacho naiyoyo. Noting authority ari kuti haana chaanga achiziva azongonzwa vanhu vakaungana, vanhu vari kuimba, vanhu vari kuunganidza macheya, vanhu vari kuunza dzimotikari pamba. Saka ndo zvandiri kutaura kuti panga pasina kutevedzera mutemo sezvakataura pasi mopa.
Saka vachiri mumaoko emapurisa here izvezvi?
Mapurisa edu ari paground kuti vandati vachiri kuongorora zvifamba sei. Kana pane mashoko akazara chinenge tichizozivisa nokufamba kwengo.
Kuyewo nyaya yekupfurwa kwevanhu kuwedza Assistant Commissioner, pane update yatiane mapurisa here?
Tichiri kuongorora, kana pane zvinenge zviripo tinozivisa nokufamba kwengo.
Vanga vari mutauriri wemapurisa nyika yose, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Sangano rinoongorora nezvesarudzo reElection Resource Center nhasi raita musangano nevemapato ezvematongerwo enyika, vemasangano akazvimirira pamwe nenyanzvi dzinoongorora zvematongerwo enyika, wekuziya gwaro rekutarwa kwematunhu rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission uye riri kuzeyiwa muparamende pari zvino. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano iri vaSolomon Vobos Bunu vanoti chinangwa chavo changa chiri chekuti vanzwewo pfungwa dzevamwe vane chekuita nezvenyaya dzesarudzo, uye vachanyorawo gwaro ravachasvitsa kuZeki svondo rinouya pamusoro pezvavanenge vawana kubva mumusangano uyu. Mapato anonzi apinda mumusangano uyu anosanganisira reCitizens Coalition for Change, reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora pamwe nereNCA. VaBobos Bunu vanoti bato reZANU PF pamwe neveZEC havana kupinda mumusangano uyu kunyanga hazvo vakanga vavakoka. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ndofunga chinangwa chedu changa chiri chekuti tigone kuramba tichipanana ruzivo neinformation yekuti prosesi yakafamba sei, maonero evanhu vakasiyana siyana kusanganisira vemakoka ezvematongerwo enyika, tichisangana vemaopozishenzi anoshanda akazvimirira oga, tichisangana zvekare nevanotapa nhau kana kuti vanotora nhau, tichizotaura zvekare nevanoita zvedzidzo vanoita zvekuongororawo nekuita mastudies akasiyana siyana. Chinangwa chedu changa chiri chekuti tinzwe maonero avo nepfungwa dzavo pamusoro peripoti yakabuda yekutarwa kwemiganhu yekonstituensis nemawadi yakapiwa neZimbabwe Electoral Commission.
Saka chii chabuda mumusangano uyu?
Tinoona kuti vamwe nevamwe vane maonero avo akanotisiyanei pamusoro pegwaro rakaburitswa neZimbabwe Electoral Commission. Vamwewo vari kuti nekuda kwokuti pane mitemo yavanofungidzira nekuti pari zvimwe zvi tinotozotwira nokuti hapana anenge aine zvakakwana kusvikira kana nyaya ikaenda kumatare kana kuti nyaya ikange yazarurwa zvekare yataurwa pane ruzhinji. Vamwe vari kuti pane kushaishwa kwakaitwa pamutemo zvichitarisira formula yakasvitswa kucalculator maboundaries iwayo nematreshold anotarisirwa. Vamwewo zvekare vari kuti zvichida pakufambwa pachitsvagwa chisurudzo yaitwa neZimbabwe Electoral Commission hazvina kuitwa nemazvo. Vamwe vanhu havana kunge vakapuwa mukana wezvavakataura kuti zvinge zvichiwanikwa muripoti iyoyo. Vamwewo zvekare vari kuti vanoona kunge maboundaries asingagone kunge achitsaura zviri kumacommunity. Saka ndo maonero akasiyana siyana. Saka vamwe vari kuti vachaapurocha matarezi mhosva, vamwe vari kuti vari kuenda kuparamende, vamwe vari kuti vachataura neZimbabwe Electoral Commission kuti igadzirise nyaya idzodzo zvine zvichemo zvavainazvo.
Imiwe izvo zvamawana izvi mune zvamuchazoita nazvo here?
Isusu seresearch center ticharamba tichibatsiridza kuti vanhu varambe vachikwanisa kunge vachiwana mukana wekunge vachitsaura, nekuti chatinoona ndechekuti dzimweni dzenguva tirikushaya patinosangana kuti tipana nepfungwa, tipana nemaonero. Saka tinoona kuti isu ticharamba tichigadzira maplatforms ekuti vanhu vane maonero avo aramba achiuya, uye pfungwa idzi dzirambe dzichiuya dzikwanise kugadzirisa kuti chichazobuda chinge chiri chinhu chinogona kutambirwa nevanhu vose vane chisita nemaelections yeZimbabwe, kusanganisira vemakwato ezvematongerwo enyika, kusanganisira ivo boka reZimbabwe Electoral Commission, uye ripoti yedu zvekare yatichanogadzira ndofunga nemusi wemuvhuro tichanoti tigone kuisubmita zvekare kuZimbabwe Electoral Commission kuti vaonewo maonero edu nemaonero evamwewo, vaonewo kuti kana paine zvavangaone zvavangada kutora, kana paine zvavasinda kuwanisa kutora, zvose izvozvo zvinge zvichifamba negwara rakare.
VaSolomon Bobo Spoon veElection Resource Center vari parunare muHarare neStudio 7. Vechidiki vebato rezano PF muBulawayo vanonzi ndivo vave kutungamira kugoverwa kwenzvimbo dzekutengesera migwagwa yeguta iri, uye vari kukurudzira kuti vanotengesera migwagwa ava varambe kubviswa nekanzuro munzvimbo dzavari kusvika Jesu auya. Kanzuro inonzi ine urongwa hwekubvisa vari kutengesera munzvimbo dzisingabvumidzwe. Asi sachigaro vezano PF muboka revechidiki muBulawayo vaFreedom Murechu vaudza Studio 7 kuti harisi bato ravo riri kuita izvi, asi kuti vagari vemuBulawayo zvisinei nekuti ndeve mapato api ezvematongerwo enyika. Hatina kukwanisa kubata vekanzuro yeBulawayo kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeJapan vaFumio Kishida nhasi vati musangano weG7 uchaitirwa kuHiroshima muna chivabvu unofanirwa kuratidza chido chakasimba chekutevera kugadzikana kwepasi rose, uye mutemo zvichitevera kupindira kweRussia nechisimba muUkraine. Makateerera kuStudio 7 tichitepenyura tiri muWashington DC. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri. Pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro na Reverend Eva Mudambanuki avo vachange vari kutsanangura kwatiri kuti iro gore rino vachange vari kubata zvipi pamusoro pekereke yavo uyezve nemamwe mabasa ekubatsira madzimai nevamwewo munharaunda yavanogara nekumusha. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu Reverend Mudambanuki.
Thank you so much. Makadini.
Mungati tsananguriro kuti tinoona kuti igoredzva. Zvii zvamuchange muri kutarisa imi nekereke yenyu iro goredzva rino takanyanyotarisana nemadzimai?
Gore rino igoredzva zvechokwadi and takatarisana nekufamba muurongwa hwaMwari. Tiri kufamba nedingindira gore rino rinoti Mwari mberi kwedu isu tichitera uye tichiite kuda kwavo. Saka tiri kutange gore idzva tichipinda mune zvinhu zvitsva, kukanganwe zvinhu zvekare, tichifamba mukuda kwaMwari nekuita kuda kwavo.
Takatarisa izvozvo, munotaura sei nemadzimai muchivapa shoko iri?
Takatanga nekuwa nemubatanidzwa watinoti beginning together, kutanga gore mabvira pamwe. Takatanga nekunzwa kuti Mwari ari kutaura sei uye tiri kuramba tichiita tidzokororo yekuti Mwari ari kuti kudii mumaprayer line, tinotungamirira prayer line. Saka tiri kuramba tichidzokorora kusimbisa kutaura kwaMwari. This month is a month of new beginning. Mwari achiti I'm doing a new thing among you. Tiri kuita chinhu chitsva pakati penyu, echitibvunza kuti hamusi kuzviona here. Mazwi ari pana Isaiah 43 on verse 18 and 19.
Tombotarisawo zvirongwa zvamunazvo iro gore rino, mune zvirongwa zvipi?
Tine zvirongwa zvekuti vanhu vawerenge shoko raMwari. Saka chimwe chinhu chetakaita ndechekugadzira zviverengwa zveshoko mukota yekutanga. Saka zvinouye kune vanhu kana kuti zviri kuenda kune vanhu. Vanhu vari kuerenga zuva rimwe narimwe kubva pana Genesis kusvika kunana Exodo, vanhu vachierenga shoko raMwari mazuva ese. Tine chirongwa chekukurudzira vanhu kuzvipe nguva yekuzvinyime zvokudya, iri tsika yekusangana naMwari nekumbotore nguva yekuenda zvakazara zvakadzama pamberi pavo uye nekunamata. Nekukurudzirana kuti vanhu varambe vachiteerera maaudio anobuda mazuva ese, chiaendeswawo kune vamwe.
Munoshanda here nemadzimai kuZimbabwe?
Ini handina ministry inoshande kuZimbabwe pasina kupe vanhu shoko raMwari kubudikidza nemaaudios atinobuditsa mazuva ese. Ndivo atoridzo mharidzo dziri kutotaura kune vanhu vari kumusha.
Mharidzo idzi dziri kutambirwa sei dzamuri kutumira kubva kuno dzichienda kune vari kumusha?
Mharidzo dziri kutambirwe zvakanaka. Ndakanga ndiri muHarare muna August gore rakapera, ndiri kune imwe hofisi yakakura kunoshandwa imwe hama yangu. Vari kutaura nezvemharidzo dzevanoteerera nevaparidzi vakasiyana-siyana semuenzaniso. Tina vanozi Elder Ndiraya vanoshumaira mulaini redu musi weSaturday. Vanhu vakanga vari kuteerere mharidzo dzavo. Tinawana Pastor Alawa, tinawana Pastor Maureen, tinawana Dr. Tariro Chabat vanoparidza. Saka mharidzo idzi dzinoienda kunana UK, Australia, New Zealand, kuZimbabwe. Tiri kuona kuti mumalaini ese muRwadzano mune malaini mune Chibvui, mharidzo dziri kusvika kune vanhu vakasiyana-siyana, vanhu vachiponeswa.
Vanenge vari kuda kunzwa mharidzo idzi kubva kwamuri vanokubata ipapi, uyezve kereke yenyu inonzi chii?
Ini ndinotungamire prayer line inonzi Daily Prayer Line Ministries, inomita mazuva ese 365 days. Namba dzepa prayer line yedu dzinoti idzo 605-313-4802 605-313-4802, chin code yedu 477-238 pound.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai Reverend Mudambanuki. Kunge manga mwenesu, pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Masita Skoro, Happy New Year and may God bless you so much.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu cheour lives upenyu hwedu. Nhasi tiine hurukuro nemutungamiri webato rinopikisa reZimbabwe Transformative Party vaParere Kanyenzura vakabuda mujeri nemusi wechitatu mushure kupiwa mutongo wekuita community service. VaKanyenzura vakanga vagara muusungwa vari kujeri reHarare Central Prison kwemazuva anoita 100 kana kuti 187. Tatanga nekuvabvunza kuti vaigara sei muhusungwa.
Inofara kana muchifarawo sekuru Jonga Kandemiri. Icho kwadi kuti ndakagara muhusungwa 187 days, which is slightly over 6 months, kubvira musi wa 9 July 2022 kusvika musi wa 11 January 2023. Matambudziko andakasangana nawo mukati mehusungwa ndeanotevera. Rekutanga inyaya yediet kana kuti chikafu. Mangwanani vasungwa vaidya what we call boiled milimili as porridge. Nokuti denge sina sugar, risina sauti. Panguva dza 9 makuseni inova ndenguva yaijiwa lunch. It was sadza and cabbage. Cabbage racho rainge sina mafuta, so muenzaniso. Kubva musi wa 11 July 2022 kusvika musi wa 23 September 2022 kwausina mafuta. Mafuta akazoya 24 September 2022 akapera 26 October 2022. Panguva dzekuma half two masikati, panova ndenguva inodyiwa sapa. Isadza zvakare necabbage kana kuti beans risina mafuta. Zvetii hatingataure, because panguva yandikagara muhusungwa pa 187 days up, tii yakangonwiwa ka 6 times chete, katanhatu panguva iyi. Zvenyama zvakare hatingataure, nokuti paperiodhi imwa chete iyoyi, nyama yakangodyiwa ka 4 times, kapisi kamwe chete kadikidiki pamunhu. Dambudziko rechipiri inyaya yekushayikwa kwemablangeti akakwana. Mazhinji emablangeti aya akabvaruka theatoni. Mablangeti aya zvakare akazarainda. Mumaseos umu muri overcrowded. Seo rinotakura vanhu 35, rinopesera rine vanhu 113. Mumaseos umu zvakare hamuna mafunctional toilets. Zvichireva izvo kuti kubva nanguva dza 3 masikati kusvikana 6 kuseni panovhurirwa vanhu, hakuna munhu anokwanisa kugara pachemba achiita tsvina kana kuita defecation. Mumaseos umu munoshandiswa bucket system. Anenge anzwa manyoka anoitira mubhaketi. Tozo ufuruta kuseni na 6 a.m. kumasewa afurwa. Vanda kuita wetu usiku wa nitashakari mpaketi. Tambudziko rimwe related to transport inyaya kushayikwa kufiwe. Tambudziko rechishanu inyaya majufi ni wawari mujeri. Majufi ni wawafana kuita yadi yao ne prison yao wasinga sangari ni maadiko criminals. Because vanawa wachine chance yukita reform and be integrated back into society. Asitaka tarisa section C for example kanda egara. Majufi ni wakunyango wane sero ravo. Asi yadi ya wanotambira nokuswera. Vanongoswera nokugara nevanhu vakuru. Dambudziko rechitanhatu inyaya yekushayikwa kwemvura. Mumazuva waitita zuva rese usina mvura. Both borehole water and municipal water. Tikatarisa section C. Itimos yaigona kutakura vanhu zvekuma 700. Section D. Itimos 1100. Zvichireva kuti nzvimbo yakawanda kudai inoita zuva rese dzimweni dzenguva isina mvura. Which is a recipe for cholera outbreak.
Tishitarisa mutongo wa makapiwa we community service. Muno utambira sei?
Ndakatarisa mutongo wa ndakapirwa, technically speaking, ndakapirwa upper end of the sentence ye category ye Maintenance of Peace Act, which is 12 months for the MOPA charge. Saying that 12 months, nekuti 6 months were knocked off on condition yekuti ndakagara 6 months muremand prison. 2 months were suspended on condition that andizo wanikwa within a period of 5 years, ndakuita lead a procession as charged. The remaining 4 months, ndizvo zvandikanzi ndichashanda community service. Saka tikatarisa mutongo uyu, ndinoona kuti mutongo ndakapiwa the harshest sentence for this category of a charge. Asi izvazvi ndishamise and I'm not surprised by that. Nokuti judicial system yedu by and large iri captured by the ruling party ZANU-PF who happened to form the government.
Munotarisirwa kutanga rini community service?
Community service ndichatanga musi weMonday 16 January 2023. Mutongo wandakapiwa wecommunity service ndichange ndichishandira kuWarren Park 6 Primary School. Basa ndichapiwa nevakuru vanoongorora vanenge vachitonga mukati menzvimbo yechikoro ichi. Asi pavakandibvunza vecommunity office vaiti chaunogona kuita mumaoko chii, ndakati gardening. Saka ndinotarisira kuti basa randichapiwa kudare nechekuita negardening. Asi handisiri ndichaita decision yekuti ndichaita basa ripi. Izvo ndichazvinzwa pandichaenda kunotanga community service yangu paWarren Park 6 Primary School.
Mune tarisiro yekupikisa mutongo uyu here vakanyanzura?
Magweta edu awatikapirwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights ari mubishi rokuongorora verdict nesentence with the possibility of lodging an appeal. Saka izvo zviri mumaoko emagweta edu okuongorora kuti vaisimudzire kuenda mberi. Chiregai nditore mukana uno sekuru Kandemiri kuti nditende magweta edu atikapiwa neZimbabwe Lawyers for Human Rights vakashanda zvikuru zvine simba vakasaura mwoyo vakamira nesu pathis spiritual war. Toda kutora mukana uno kuvatenda naivo vebato reZimbabwe Lawyers for Human Rights zvakare. Toda kutora mukana uno kuvatenda. Thank you.
Manga makateerera kuna vaparere kanyanzura vanotungamira Zimbabwe Transformative Party muchirongwa chedu upenyu hwedu. Teerere zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munhau dzemitambo. Zvikwata zvemupremier soccer league zvadzoka kubasa mushure mezororo rekupera kwemwaka wa 2022 pamwe nekisimusi negoredzva. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Zvekwata zvese zviri mugungano iri zvadzoka kubasa kutanga gadziro yemwaka wenhabvu wegore rino uyo uri kuratidza kuti uchange wakabaka moto. Nezvezvikwata zvichangopinda mugungano iri zvinoti Green Fuels, Simba Bora, Shesha Mune Wange zvanonokerwa nekutanga kwemakwikwi Kasolaga Premier Soccer League ayo zvinoti zviri kugadzirira zvakasimba. Simba Bora iri kugadzirisa nhandare yeWadzanai kushamva kuti endese nhabvu kudhorobha rinozivikanwa nenyaya yezvicherwa iri. Panguva iyo Shesham iri kugadzirisawo nhandare yeBata Mugweru kuti ishandise mumitambo yePremier Soccer League painenge ichamba iri pamusha. Pari zvino Shesham iri mukamba kwamurambinda kugadzirira kutanga kwemakwikwi ayo ari kusimuka muna ukadzi. VeCapes United vari kubuda muHarare nemuvhuro kuenda mukamba kuCaribba kwedzera mwando mugadziriro yavo. Mwaka wapera chikwata ichi chatatarika zvinotyisa asi mutsigiri wemakepekepe vaAdmire Mapie vanoti gore rino nderavo.
Gore rino ritagadzirisa zvedu. Last season taitambura tatisina financial backup yakakwana. Gore rino tagadzirisa zvedu tane mari. I think gore rino tokwanisa kutora league chai.
Dynamos neHighlanders dzakatangawo gadziriro yadzo asi hadzisi kubuda mumaguta eHarare neBulawayo sezviri kuita zvimwe zvikwata zviri kuita gadziriro yadzo kunze kwemisha. Chere kunakidza ndechekuti mitambo yenhabvu yepamusoro mwaka uno iri kufararira kumativi mana ese enyika ichienda kwaRusape, Shamva, Mutare, Caribba, Harare, Triangle, Bulawayo, Wange, Zvishavani neGweru kana nhandare yeBata ikabudirira kushandiswa. Izvi zviri kufadza vakawanda kusanganisira vagari vemushamba avo vari kufanira kuona nhabvu yepamusoro pamusuo pavo kekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Michael, sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mapurisa anosunga nhengo dzebato reCitizens Coalition for Change dzanga dzichida kuita musangano wadzo kubudiriro. Asi mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vanoti nhengo dzebato rinopikisa iri dzanga dzaungana dzisina kuzivisa mapurisa sezvinodiwa nemutemo weMaintenance of Peace and Order Act. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Gaina Kumede Saidi.